Ya, ichokwadi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuno kugogwe chitekete sengwamaini kwandiri kunoku. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dzimba dzakavisirwa pasi, dzimba dzakawanda chaizvo dzakavisirwa pasi. Ndeniwo minja ikakukura nenzizi, mbeu dzikaenda. Saka iyi zvinhu hazvina kutombomira mushe kunoku.
Mishwe mingani ine dzimba dzamaona dzaputswa uye minda yaparadzwa.
Kunoku kusengwa mine pane misha inokona kuita iyo 7 yakakukurwa nemvura yakawisirwa pasi nemvura nezuro. Misha inokona kuita iyo 7 and then kuchizoti minda minda inosvika kuma10 yakairidzwa nemvura nezuro. Saka vanhu vari kutochema izvezvi kutaura kuno. Tiri kuchema takatobata kumakotsi uyezve vanhu vamwe vazhinji vava kubatira ura maoko kuti mvura iyi zvairi kunzi ichiri kuendera mberi. Zvichasara zvadii, dzimba dzacho dzichasara dzakaita sei. Minda zvekare yanga yairedzwa iyi muchatosara mava nenzizi. Saka kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune ramangwana redu revarimi uyezve nerevagari.
Pane vakakuvara here kana kurasikirwa nemidziyo yavo pakuputswa kwedzimba, kuputsika kwakaita dzimba uku?
Ya, takaita dambudziko guru samukoma jonga kandimire nekuti mukatarisa iko pane dura rakadhirika. Saka padura apa mamuchitova nechibage chakanga chirimo. Vakatozoita chekuchera vachiunganidza pazuva kuti chiome. Saka pane mukano wekuti chibage ichi chinogona kuora nekuti changa chakawandisa. Saka zvinhu ipapa hazvina kumira mushe. Chibage ichi chinogona kuora nekuti chakabvisiwa kwenguva diki diki chikazoiswa pakavanzika vachityira kuti panogona kutiona imwe mvura zvekare. And then tichizoendawo pane umwe musha handingati vakanyanyisa kukuvara but vakawirwa nezvitinha, vakatsimbirwa nezvitinha. Havana havo kuzokuvara but maybe vangava vakakuvarira mukati nekuti hapana medical aid yakaitiwa kuti vaongororwe. But mudziyo yakafa zvisingaiti. Pakafa mahodhiropu, matebho nemacheya yayo, matv, mazinki anga akarufisa dzimba nemagirazi akaputsika, neimwe midziyo yemba yakawanda inosanganisira madhishi, zvese zvakaputsika mukoma jomukanimiri. Hazvina kutombomira zvakanaka.
Pakuenda kwakaita minda mukoma Asha, zvirimwa tinoona kuti inguva yekuti vanhu vanga vachitarisa mumunda. Zvirimwa zvakakanganiswawo zvakadii?
Vanhu vanga vakatotarisira kuti panonoperera mwedzi uno kana kuti pakati pemwedzi uno uyu mbesa dzavo dzinenge dzave nani. Vanga vakatarisira chose kuti dzinenge dzava nani but pane zvakaitika izvi. Pane chibage chakakukurwa zveshuwa kana kuti mbeu dzakatorwa zveshuwa. Ndeniwo chimwe nekuda kwemhepo zvimwe zvaingovisirwa pasi zvinova izvo zvakakanganisa utano hwekuti zvatorasa utariri kuvarimi kuti pamwe pacho vachachidya chakasara chacho.
Mvura iyi yakanaya kwenguva yakareba zvakadii zvekusvika pakuparadza, uye kuparadza uku kwakuri kwekuti yanga isisairera here ichijenga zvakazoita kuti dzimba dzondomoka?
Mvura yava nenguva ichinaya saka pasi panyanyisa kuguta mvura manje zvekuti pamwe pacho mune mamwe maareas ukatsika panenge pachitefetera zviya zviya pachiratidza kuti pari kunyudza paarea ipapo. Saka ndio zvakaitika.
Kune rubatsiro rwati rwawanikwawo here kana kusvika kunzvimbo idzodzo?
Kusvika patiri panapa hapana kana yeopi yatati tawana, hapana matanho anga amboti atorwa. Since vanhu vangu vachingozvitora sekunge zvinhu zvisina basa kana kuti zvinhu zvisinganzwisisike but zvinova ndizvo zvakatoitika. Hapana matanho atamboti tawana kana yeopi yatamboti tawana kunze kwemumwewo. Community yanga ichingobatsirawo nekuvakurudza ine midhuri yakaputsika iyi vangobatsirawo kuti vavake munhu akwanise kuwana pekubatsirika sinsi kana paine dzimba shoma. Saka pane umwe akavakirwawo imba yake ikapera very day. Saka ndo zvakaitika, hapana rumwe rubatsiro rwatatatitawana. Thank you.